Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakange hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nemaviri 132. Vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika vanokurudzirwa kuti vangwarire kutapurirwa utachiona hwecoronavhairas pavanenge vari munzvimbo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveutano iri kukurudzira vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika kuti vangwarire kutapurirwa munzvimbo idzi utachiona hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Dr. Edgar Munatsi vanoti vanhu vanenge vakachengetwa munzvimbo idzi mushure mukupinda munyika vanofanirwa kutevedzera kurudziro yekuti vasagari padyo napedyo kana kuti vaite social distancing kuitira kuti vasatapurirane chirwere ichi. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano ekuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi vasere nevatanhatu nechirwere ichi kuBidbridge, Harare neMasvingo. Pavanhu vose vabatwa neCovid-19 muZimbabwe, munhu mumwe chete pavanhu vose ava ndiye akatapurirwa chirwere ichi munyika. Asi vamwe vose ava vane chirwere ichi vanhu vakabva kuSouth Africa nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Munatsi.
Kukwira kwaita vanhu vabatwa necoronavhairas muZimbabwe, kunyanyanya kubva kwasvetuka manhamba kwatanzwa kwaitika nhasi kuti kune vanhu 76 vatsva vabatwa necoronavhairas. Zvinopa mibvunzo yakati wandei. Zvimwe zvacho zvinogona hazvo zvakanaka kuti vanhu ava kana kuri kunzi pachokwadi vanhu vakanga vaine coronavhairas vachibva kunze kwenyika vachibva vaiswa pakwarandaini ndokutestwa ndokuwanikwa vaine coronavhairas.
Kune vanoita zveutano zvinonzi zvakanaka nemhaka yei, Dr. Munatsi?
Zvinenge zvakanaka kuitira kuti coronavhairas isatekeshere kwanga kuchaenda vanhu ivava. Asi mumwe mubvunzo mukurukuru watinogona kubvunza ndewekuti vanhu ava vanogona kunge vabata coronavhairas mumakwarandaini centers umu, nekuti tanga tichinzwa mazuva apfuura yakuti makwarandaini center yedu ane dambudziko, hakusi kuitwa social distancing, vanhu vari kungosanganiswa pamwe chete. Saka izvozvo zvinonge zvisingafaniri kunge zvichiitika kana kuri kunzi makwarandaini panze pekuti aderedze coronavhairas. Dzotova izvo nzvimbo dzekuitira kuti itekeshere iwane vanhu vachibatwa necoronavhairas mumakwarandaini centers zvinenge zvisingafadzi.
Kune vanenge vari munzvimbo idzi kana kuti makwarandaini centers, munokurudzirawo kuti vaite sei sachiremba kuchengetedza utano hwavo?
Yambiro yatinopa kuvana veZimbabwe vese vari kudzoka zvavo vachiiswa makwarandaini centers ndeyekuti ngatisarivarei zvese mitemo yekuti ngatirambe tichigeza maoko, ngatirambe tichiita social distancing. Onai manhamba evanhu vari kubatwa necorona mumakwarandaini ati wandei. Vanhu ngavasarivare, ngatirambei tichirwisana nechirwere ichi kuitira kuti tisapararire.
Mubvunzo wekupedzisira, Dr. Munatsi, tiri kuonawo kuti vamwe vari kutiza imo mumakwarandaini centers machomo, vamwe vachijamba bhodha. Azvito konzero here matambudziko kune vamwe vari munyika izvi?
Zvekuti vamwe vanenge vachitiza maquarantine center nekujamba maborder. Zvinokonzera dambudziko rakakura. Nekuti chirwere chekorona vamwe vanogona kunge vasina masymptoms zvachose, vasingatokosori. Asi vachizokwanisa kutapurira vamwe kwavanenge vaenda uko. Saka zvakakosha kuti vanhu vanenge vachidzoka kubva kune dzimwe nyika hurumende iteste vanhu ivavo.
Tichitarisawo kuti vakawanda vari kunzi vabatwa nechirwere checoronavirus ava vari munzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vange vachichengetwa imomo. Hongu hurumende inenge yakutiwo vaya vane mari vanogona kuenda kumalodge kana kune dzimwe nzvimbo dzavakasununguka kuenda. Asi muri kukurudzira kuti hurumende iitewo sei iko kune veruzhinji vasingakwanise kuenda kweshoroba uko?
Tinokurudzirawo hurumende kuti vagadzirise maquarantine center kuitira kuti tisawane dambudziko revanhu vanenge vachichema chema kuti tivatiza nekuda kwekuti hamugariki. Nekuti tingazoita dambudziko guru kudarika zvatisi kutoona izvozvi.
Dr. Edgar Munatsi vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Zviicha akadaro veAfrica Centers for Disease Control and Prevention vanoti vanhu vanodarika zviuruzana negumi nevapfumbamwe vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvitatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 3,594. Vapora vadarika zviuru makumi mana nevasere 48,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamirioni mashanu nezviuru mazana mashanu 5.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere izvi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana matanhatu 1.6 million. Nezuro Maneru, vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vakadarika zviuru zana kana kuti 100,000. Pasi rose vanhu vafane chirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu 351,000, asi vapora vachidarikavo mamirioni maviri nezviuru mazana matatu 2.3 million. Sangano idzva rakaumbwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti ribatsire vana veZimbabwe vanoshaya vangadai vari kutambudzika munyika iyi. Nezuro rakapa zvekudya kumhuri dzevasingaone dzinodarika makumi mashanu. Mhuri idzi dzanga dzichimborarama nekupema mumigwagwa yeguta reJohannesburg, izvo zvakamiswa pakavharwa nyika iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe United for Progress vaKennedy Mapesa Mandaza, vanove zvekare mutauriri webato reZANU-PF mudunhu reSouth Africa, vanoti vakatora danho iri mushure mokuona kuti mhuri idzi dzakange dzape kutambudzika zvakanyanya nekuda kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu muSouth Africa senzira yokudzivirira kupararira kweCovid-19. Ngatizvei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zimbabwe United for Progress vaona zvakakodzera kuti tiende tinopa avo vasingaone vanogara mukati meJohannesburg vachibva kuZimbabwe. Izvi zvakonzerwa nekunge taona kuti mhuri idzodzi hadzisina vari kudzibatsira kuburikidza nekunge vasisakwanise kubuda mushure mekunge kwaiswa mitemo yelockdown iyo inorambidza vanhu kuenda kunze vachinopema. Vazhinji vavo vanorarama nekupema mumastreets nemunzvimbo dzakasiyana-siyana, asi nekuda kwelockdown izvo hazvinonge zvichikwanisika zvichiitika. Naizvozvo vazhinji vachona vanga vasisina zvokudya. Vazhinji vari kutambura nekuda zvokupfeka pamwe nezvokufuga. Saka isu mushure mekunge tanzwa matambudziko iwaya, taona zvakakodzera kuti tiende tinovapa zvekudya vakwanise kuwana chinovararamisa pane ino nguva apo veruzhinji vari kushaya chekudya mushure mekunge kwaiswa mitemo iyo iri kuita kuti vanhu vagare mudzimba vasingaende kumabasa. Saka izvi ndo zvaita kuti tiende tinobatsira tanzwa kuchema chema kwanga kuchiita vazhinji vavo.
Idzo muri dzamabatsira idzi dzatambira sei rubatsiro rwavamandazi?
Muri dzatabatsira nezvekudya dzatambira nemufaro kudya kwavapiwa ikoko, nekuti zvauya panguva iyo yavanga vasisazive kuti ramangwana ravo vachange vachiwana chikafu chichibva kupi. Naizvozvo vapa kutenda zvikuru kune avo vakauya nepfungwa iyoyi yekuti vakwanise kubatsirika nekuwana zvekudya. Vapa kutenda zvikuru kune vanga varipo, pamwe nekutenda vakabatsira kuti izvo pawanikwe izvo zvinhu zvatakwanisa kunge tichivapa nhasi.
Mune vamwe vamuri kushanda navo here mukubatsira uku?
Veruzhinji paruzvino havasati vanyanya kutibatsira isu veZimbabwe United for Progress. Kuda vatakataura navo nevatakasvikira kuti vatibatsire nerubatsiro havasati vava nechavangatipe. Asi tinotarisira kuti mune ramangwana veruzhinji vachatibatsira, nekuti danho iro riratatora idanho rakakosha zvikuru sei kubudikidza nekuda kubatsira mhuri dzeZimbabwe dziri muSouth Africa idzo dzisiri kubatsirwa nehurumende. Chikurudziro yatiri kupa kune vana vose veZimbabwe vangari vari kunze kwenyika kuti ivo kana vachiwana, kune vamwe vedu vakawanda vasiri kukwanisa kuwana chekudya pane ino nguva, ngativabatsirei uyezve ngatisvitsei shoko kwavari rekuti iro kune Zimbabwe United for Progress iyo yazvipira kuti ikwanise kunge ichibatsira mhuri dzeZimbabwe. Saka veruzhinji tiri kungokumbirisa kuti ngavaise ruoko rwavo muhomwe vabatsire veZimbabwe United for Progress pamwe chete nekusvitsa mashoko kune avo vangangodaro vasati vanzwa nezvedu, nekuti ishuwo yedu kuti tikwanise kunge tichiibatsira mhuri dzeZimbabwe dziwane kugara kwakarurama uye zve vasatyore mitemo yelockdown kwavanenge vari.
Avo vange vari mukuru wesangano iri vaKenneth Mapesa Mandaza, vanovezve mutauriri webato reZANU-PF mudunhu reSouth Africa. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mukroniko mune nyaya yevanhu makumi manomwe nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 kuBadbridge Masvingo neHarare. Vazhinji vavo vakange vadzoka kubva kuSouth Africa nekuBotswana. MuZimbabwe vanhu vane chirwere ichi vari 132. Daily News rine nyaya pamusoro pevaimbo vegurukota rehurumende uye vari nhengo yeZANU-PF Politburo vachinga Dhuve vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity nemapata anopikisa kuti nyika ienderere mberi. ZBC News Online inoti vanhu vana vakafira panzvimbo yakaitikira tsaona padyo neGweru, vamwe vashanu vakakuvara zvakaipisisa mushure mekukudubuka kwakaita motikari yerudzi rweToyota Wish mavakange vachifamba vari. MuHerald hurumende inoti kuchengeta munhu adzoka kubva kunze kwenyika asina kuenda kumbotochengetwa achiongororwa kana aine utachiona hwecoronavirus yave mhosva. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamga kwa sefa tujezeve ini nino wina ni idea yema teachers mienza ya ruku ramba kuenda kubasa kana shawajeseswa kaka kumbila tujezeswa kina kusatiswa because ishua this government ya proof of iku ramba ichingo itashunze umbindo kai ichingo enda nezunze umbindo kachete ichingo enda which is the wrong thing akuna nika inotunga mikwa ichituwa kuzunze mama takalala kukwa nika akuna saidi za wari kubo itashunze kana every corner of the country ikuchema every department every city ikuchema kumbina kuchapa apana kumina shakana kapa apana kumina shakana chamanu kuna ungo tengi na mazimota akana kama chitambi sama ama hefti sana rizamu isu anilesi wano ichambu raga apasa kini shakana kacha gazi kwa ungo nziwa nbafu yosko tuno huli kwa chiji chichita wanawedi pariski ya kabiri kaisu atiti wanawedi wanida pariski ya coronavirus as long as my standards are not good, I know Diva. Can I watch you call you? Because I see my standards. It is better to have put them off his rapid woman, I know she's born.
Makadini wa shamara tukisikia, na chingamizo wa mori ya Zimbabwe yeye, mimi tunaitwa Brighton Machono, tuliku Joburg, tunda zangu taura kwa msorope au anzirani, mama zima, wanotaura kuti, anza hakuna muna achafani nzara, unende irimubishi, rekuungani zimari kuti, ibatire varonga, lockdown yava ni 2 months, vanhu vachitambura, vanhu vasina muna aenda kumabasa, hurumende yavo iyoyo ingo rimubishi, vanhu vanodya bishi here, chipatapata chinodyiwa here, vanoda kuzopedza gadziro iyo rini, lockdown yacho zvaya kutongoita seichapera wani, vachingovimbisa vana nhema. ZANU-PF ya kundikana ngavango taura kuti vakundikana havazvikwanisi zvanotaura zvavanyepera vanhu nzeve dzanzwa nokuudzwa manyepo vanhu vezanu-PF ngavatiitire mushe uye vaone vana vezimbabwe sevanhu vane njere vanofunga kete kuramba vachipatisa vanhu tonga nokutungamira nyika vakonewa nemutungamiri wavo ngavasashungurudze vanhu
mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 vateereri ini ndinonzi John James ndiri kuno South Africa ndoda zvangu taura pamusoro pezviri kuitika kumusha kwedu ndakanzwa mutungamiri wenyika mutongi wenyika kuti mutungamiriri achiti iye zvirango zvakatemegwa nyika Zimbabwe zvipara zvibviswe ini zvino zvakandikatamadza chaizvo ndishuwa angati zvirango zvakatemegwa nenyika dzokumadokero dzatisina ukama nadzo zvibviswe iye achitadza kubvisa zvirango zvaari kutemera vana vezimbabwe matransport operators mabus companies vane nemane makombi avo zvaari kuvatemera ngaatanga abvisa zvirango izvozvo kaida kuti zvirango zvinoti zvakatemegwa nyika nenyika dzokumadokero zvibviswe ndatenda hangu
Magadini Studio 7 Magadini muri yose yeZimbabwe matema nayenyika nai vanhu yeStudio 7 ndine mubvunzo kwamuri inini munoti mashoko amunoshandisa ehurumende munoti aya ndiwo mashoko atapiwa mvumo nehurumende kuti tishandise ko amunenge musina kupiwa mvumo acho munoda kuti tizoziva sei saka journalism yenyu inini yatova biased towards hurumende kaimini yatova biased towards propaganda yehurumende nokuti mashoko anongotaurwa nehurumende inenge iri propaganda ko zvimwe zvacho izvi zvavanenge vasina kukupa imvumo yekushandisa tinozviziva sei taakutanga kunyumwa-nyumwa kuti Studio 7 munenge maane ruoko rwehurumende rwaakushanda mamuri Studio 7 yanga yakambomakwa nehurumende nekuti yaitaura zvose zvaiitwa nehurumende zvavanenge vapiwa mvumo kana zvavanenge vasina kupiwa mvumo vachiita critical analysis yemadecision ehurumende iko zvinezvi mava kungoti ndoo mashoko atapiwa mvumo nehurumende kushandisa inyika
hurumende yedu iri kuonawo here zviri kuitika parizini iri kuonawo here zviri kuitika here kuchipinga kwaana kondo vanhu kwai vari kutorerwa nzvimbo dzavo dzavakagara kubva makore nemakore nemakore kwai vari kutorwa nzvimbo idzodzo kwai unoda uri manzungu nemabhanana nzungu nemabhanana zvakakosha kudareka munhu akagwa hondo kudareka munhu akaisa vhoti kuzanu-PF dene vada nyaya yekuti vanoda kurima mabhanana imomo havaizaifanirwa kudzinga vanhu zvavaifanirwa kuita vaifanirwa kuti vagara pasi nevanhu vanogara imomo vavatsa green zimbo kana kumuminda mavo imomo vavataure kuti hai kana muchida mare rimai mabanana makadai vachiva gura nzimbo vachingopinda vachiita ma section ma resettlement imomuya vachirima mabanana nenzungu vagotengesera makambani achona anoda mabanana nenzungu wawo kwete kuti hurumende inotsvaga vanhu ndosa vaiti we are open for business kufamba vachitora zvinhu zvevanhu ko mapurazi vavakatora varungu awa ari kuitwa chii mapurazi wavo isu kana takatarisa vanhu taakuona kuti okay vanhu vechindau havasi vanhu vezimbabwe ndozvataakuona manje vaakunetswa vanofira nyayana yavanandava maningistora ndiyo yavakufira tikatarisa kuchiredzi ndizvozvo vanhu vari kutorerwa mapurazi vari kutorerwa nzvimbo dzavo mavakagara imomo vari kuendeswa kunzvimbo yatisingazivi kuti vari kuenda ndizvowo here izvozvo ko vanogwira kodzero dzevanhu munoti kudivo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band neC band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza kambani yesocial media yeTwitter kuti vanogona kuivhara pamwe chete nemamwe makambani esocial media. Izvi zvinotevera mushure mekunge vanhu vaudza Twitter kuti ibise zvakange zvaiswa paTwitter navaTrump vachiti ndezvemanyepo. Twitter yakaramba kubvisa mashoko avaTrump asi yaisa chiziviso pasi pezvakange zvanyorwa navaTrump ichiudza vanhu pekutarisa kana vachida chokwadi. Izvi hazvina kufadza vaTrump avo vati vanogona kuvhara makambani eTwitter. Vanodzisa zvokutapa nhau paIndiana University muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vaTrump havana simba rokuvhara makambani ezvenhau nekuti vatori venhau nemakambani aya akachengetedzwa zvakasimba nemutemo weFirst Amendment. Tabata muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze nezvenyaya iyi.
Vanoda kuvhundutsira vanhu vasingabvumirani nezvaunotaura. Twitter isocial media yevanhu wese, saka ivo vanoishandisa kutumira manyepo avanoita zvinhu zvakawanda chaizvo. Pane manje pfungwa yekuti dai zita ravo Twitter yavo ibviswe ngekuti vari kutozonyanyisisa kunyepa. Zvimwe zvinhu zvacho zvava kunyepa zviri kushungurudza vanhu vakawanda chaizvo. Manje mutungamiri weTwitter ati havakwanise makuibvisa. Chikonzero ndechekuti wakamboibvisa gore rakapera, wakathreatenwa Trump ane masupporters vanothreatena violence. Saka ndofunga anotya zvaangazoitwa chaizvo nemasupporters aTrump. Saka akazouya nepfungwa dzekuti anoregera Trump aende neTwitter yavo, asi pavanenge vanyepa vanoisa inonzi link, enda kulinki unozoona zvechokwadi.
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana-siyana here kana kuti izvi zvavakungoitwa vaTrump basi?
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana-siyana, asi zvavaTrump zvavanyanyisisa chaizvo. Yes, Twitter nemama social media anogona infect ndozo ari kukurukudzwa kuti waite waiongorore chaizvo mamessages aya, especially panyaya yenhingirike yeCOVID-19 virus. Pari kuya mashoko mamwe anonyepa nezvevhairasi iyi. Saka ma social media zvino wawisa inonzi fact check. Ndezvekuti kana waverenga zvanyorwa zvacho unopuwa link yekuti chienda kulink yakati paunozoona chokwadi chacho. Kumwe kunyepa kwavo kuri kusungurudza vanhu, kumwe ndokunyepa kukukanganisa vanhu. Saka inyu method ya journalism, in fact asi ma social media ega, asi newe radio newe television wari kunzi ongorora chaizvo zvamuno broadcasta zvinotaurwa newakurawo. Kana zvisiri zvechokwadi chitaurirai vateereri kuti chokwadi chiri papi. Saka tikuona kuna na CNN, kuna na MSNBC kuti ndozvava kutangisa kuita inonzi fact checking journalism.
Ndavana kuti vaTrump havana kufara nezvaitwa neTwitter
yeah.
Izvi
havana kufara
vakachichidzira Twitter. VaTrump vanogona kuvhara kambani yeTwitter here kana kana kambani zvayo?
Havazvigone ba. Vanongotaura zvinongobuda musoro mavo, havana basimba racho. Majournalists nema news media vanochengetedzwa, vakaprotectwa neinonzi First Amendment. Wakapa inonzi executive order yekuvhara masocial media iwayo. Masocial media acho akaenda kukoti, makoti vanotaura vaTrump kuti maita zvinhu zvisiri pamurau. Havana basimba iroro.
Muchiri ipapo Professor Mukasa, regai ndimbodzokera panyaya yesocial media. Tinoona simba rainaro kuti rakaenzana nemakambani emapepanhau nemakambani enhefenyuro makuru akasiyana-siyana. Ingabatwa sei social media kana tichienzanisa nemakambani emapepanhau neenhefenyuro?
Zvinonetsa chaizvo. Mutungamiri weFacebook anonzi Mark Zuckerberg akambounzwa kuCongress achibvunzwa kuti pane Congress chaingaite here, Congress inokwanisa here kuya nemitemo inocontrola masocial media. Asi hapana zvakambobuda ngekuti simba reFirst Amendment ka rinenge bhebhura chairo, rakaoma zvekuti masocial media nemanyuzepepers ese akachengetedzwa pamutemo weFirst Amendment. Hapana chingatomboedzwa ngekuti munyika muno mune inonzi marketplace of ideas, ndokuti regera munhu ane zvaada kutaura ataure. Kana usingabvumirane nezvataurwa nemunhu iwe chitaura zvako, then vanhu pavanenge vachiteerera vanoona zvanyepwa nezvataurwa nanhingi nanhingi, wozotaura iwo pachavo kuti chokwadi chiri papi.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University muPennsylvania muzvinafundo, Stan Mukasa, vari parunhare neStudio 7. Kanobva kuna Simon Chimbetu pakati pegungwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu wevanu wabatu wanechirwele che COVID-19 wakange wakwira nechitatu maneru kusuka pazana na makuima tatu nevaviri 132. Vanu varimu nzimboza kuchengetra vanu variko vaku nzeko nyika vano kuruzirwa kuti wangwarire kutapurirwa utachona we coronavirus pavanenge vari munzvimbo idzi. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare maneru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC tichiti moshera zvakanaka.